ndingati nyaya huru yekunotarisira mashoko avabiden kuun general assembly inyaya mbiri yekutanga nyaya yeclimate change ndofunga vanenge vachida kubata kuratidza kuti America yave necommitment kumaagreement eclimate change uye inenge ichida kuti pamusana nyaya yeclimate change zvakare. Nyaya yechipiri itimu yavakakampena nayo kumaelections yekuti America yadzoka paInternational stage. Saka vanenge vachida kuratidza kuti America yadzoka zvakare pakupa leadership munyaya dzekusunda democracy nemahuman rights muinternational governance. Panyaya iyo zvichavanetsa nekuti vari kutaura mushure mechaos yatakaona kuAfghanistan and nechaos iri kuitika kunyaya neAustralia nechina kulemedzana kwavari kuita neFrance. Saka tichaona kuti shoko ravo richakwanisa kubuda zvakanaka here.
Usahwira hweAmerica hwakamira sei zvichitevera kupokana kweFrance nehurumende yavaBiden pamusoro pezvombo zvenyuklia?
Usahwira hweAmerica neFrance hauna kumira zvakanaka. Mashoko ataurwa nevekuFrance mashoko akasimba zvikuru mudiplomatic circles, uye vekuFrance vadzora ambasada wavo neambasada wavo wekuAustralia kuti vazovabriefa kumusha. Vari kutaura mashoko ekuti vangabayiwa kumusana nebanga and trust inenge hapasisina and also vari kuti vakanyadziswa senyika yeFrance. Saka zvichienda kumberi zviri kuratidza kuti kunato ikoko kwavanosimboshanda vose munyaya dzechiuto hakuna kumira zvakanaka zvachose. And zvaitika kumashure zviitiko zvekuAfghanistan nemabudiro akaita America. Saka chachichipiri America ichishanda isingaudzi vana France nemamwe mabhuru ayo ekunato kuti ndo zvavachaita. Saka zviri kuratidza kwavari vamwe vaya kuti America haisi yekutrusta panyaya dzecooperation especially kumilitary. Inoita zviri mainterest ayo kana nguva yasvika pakaoma. Saka it be interesting kuti tione kuti zvichaita sei kuenda kumberi pamwe France vamwe vari kuti ichatanga kutarisa kumapartners ayo kueurope vana Germany pamwe nana Russia vacho nachina kuti ive neclose cooperation sezvo vekuAmerica vari kuona kuti havatembeki.
Icho chimiro chavaBiden neAmerica chakamira sei mumaziso edzimwe nyika?
Chimiro chavaBiden neAmerica zvoindipenda nekuti uri pai kuAmerica. Kana uri ally yavo vana Japan vaIsrael Britain mei muchifara zvikuru navaBiden nekuti ndo masahwira enyu muchifara kuti America yadzoka. Asi nezviitika zvakaitika kuAfghanistan even maally acho kueurope kunato kuya nedzimwe nyika nana Asia ndoona nge dzave kutarisira dzichinesuspicion kuti vanhu ava havatembeki. And chokwadi chapachena kwavari ndechekuti chero ndiani apinda pachinyanga kuAmerica pane establishment iri kumashure yekuchiuto nemamwe mapolitician kucongress kuya anenge asina kuchinja and agenda yavo inenge yakanangana nemainterest eAmerica kutanga and they are willing to sacrifice ama allies. Ndo zvinenge zvakabuda kuAfghanistan and ndo zvavari kuona padrama iri kutambika nenyaya yeAUKUS neFrance neAustralia. Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura ivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kuchibuda vaTrump hapana chinochinja stance yeAmerica kune China kune Russia and so nedzimwe nyika dzakaita sana Cuba Venezuela is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja havanyanyozvitarisira vaBiden vanga vachitaura evacheza kutaudzana nemachina mazuva apfuura vakanda zvinenge zvaramba kuitika nekuti vakaona karoti dialogue chaiyo vaBiden is same nava Trump in approach kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakatana China nana Russia zvakangofanana
vamandona France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi.
I'm sure with France vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana siyana kuti vakanganise America whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya vekuFrance vaka kunyaya dzebusiness neinvestment kana panga pane madhira neinvestment yekuAmerica yanga ichinda ikoko vanogona kuva kutasama mapartners kuti vabuditse maAmerican mumadhiri wayo kunana Iran kuya France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane many sanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vaakudzokera kuya kunotaurana na Iran na Russia China kuti ngatiite mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana siyana dzavachaedza. Unfortunately nyika odikiwo in relation to America asi pamwe vachaedza zvavaizvi it will be psychological for my Americans to lose ally inenge France because pane dzimwe nyikawo vana Germany vaya vanenge vachitarisa situation yacho and then might take a cue from Jujaitika.
Ko panyaya yeCOVID-19 pasi pose pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvaccinate vanhu zvobatsira nekuti mavaccine acho mazhinji anogadzirwa neAmerica. Saka commercially as well zvozvivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavaccine aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri kusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogram avo ekuvaccinate sezvo ndozvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvaccinate vanhu vakawanda.